Fungwa idzi dzinotevera kuziviswa kwakaitwa nevaimbo vemunyori mukuru webato reMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vaMoses Mzilandlovu. Kuvepo kwebato rezvematongerwo enyika idzva reAlliance for National Salvation kana kuti ANSA nemusi wemugovera. VaMzilandlovu vakaudza vatori venhau kuti vaive vaona zvakakodzera kuumba bato iri nekuti kusvika pari zvino mapato ose arimo munyika ari kutadza kukoshesa kugadziriswa kwematambudziko ekusarira mumashure munyaya dzebudiriro akatarisana nematunhu eMatebeleland. Vakatiwo chinangwa chavo ndechekuti pave nebato rinotungamirirwa nemunhu anobva kumatebeleland kwete kuti munyika mungove nemapato anotungamirirwa nevanhu vanobva kumashonaland vanhu vekumatebeleland vachiitwa vatevedzeri vevakuru vemapato aya. Vachipa maonero avo panyaya iyi, mudzidzisi wePeace and Conflict Studies paZimbabwe Open University, vaDidmus Dewa, vanoti ikodzero yemunhu wese munyika kupinda mune zvematongerwo enyika, asi izvi zvinofanirwa kuitwa pasingashandiswe nyaya yekuda kupatsanura marudzi munyika.
Tinozvikurudzira kuti vanhu vafome mapolitical parties avo, asi ngava mafome vakabuda pachena, vasingavandi nezvimwe zvakafanana nezvinhu zviri tribal kana zvekusarudza. Nokuti muZimbabwe constitution yedu iri pachena kuti pamukana yakaenzana, wedza uri muNdevele uri muShona, ndosaka muchiona kuti maparties anongofoma akawanda mukana uripo wekufumiwa kwamaparties. Chatingatoita kuvakurudzira nekuvacongratulate from a political party tichiti ngavapinde munharaunda tione kuda vane zvimwe zviri nani, asi ngavaregedze kusimudza kadhi retribe kauti reChindebele.
VaMzilandlovu nevamwe vane chitsama vakabuda mubato ravaNcube iri pakutanga kwegore rino mushure mekusawirirana nevamwe vakuru vakuru vebato iri. VaMzilandlovu avo vakarwa hondo vari nhengo yeZipra vakambovewo gurukota rezvekuregererana nekupodzwa kwemaronda muhurumende yemubatanidzwa. VaMzilandlovu vakaramba pfungwa yekuti vakavamba bato reAnsa senzira yekutsvaga mari, vachiti bato ravo richakwikwidza musarudzo dza2018, asi vakazvipira kushanda nemamwe mapato anokoshesa maonero ebato ravo.
Why we are deciding now to enter politics as opposition under the flagship of Anser? Ndezvokuti maparties amwe ese amuopposition havasi kuda kuti bati deal with the issues that are confronting Matebeleland. Kana ukatarisa issue ye leadership kuti mazhinji acho maparty anongofomiwa otsvaga mutungamiri Shona ouya kuMatebeleland to hunt for a deputy. And I think this is an insult kutuka vanhu veMatebeleland kuti wakunotsvaga mundere anokusupport, because wakatangwa nezani kuti inini ndichatongasa mugabe ndichitsvaga mundere a second one after a Shona vice president. And this tradition ndiyo iri kuti ikurambisa nyika yedu kuti igazikane pamarudzi.
Vachipa muenzaniso vaMushakabvu vaJoshua Nkomo, avo vakave mumwe munhu wekutanga munyika kurwisa utongi hwevachena, vaDewa vakati vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika akawanda vakabva kumatunhu eMatebeleland nekune dzimwe nzvimbo munyika. Mashoko avaDewa anodzinirwa nevakafanobata chinzvimbo chemutauriri weZapu vaipitule Maposa, avo vanoti vanowirirana nemaonero ekuti matunhu eMatebeleland akasarira zvikuru munyaya dzebudiriro, asi vachitiwo mutemo wemunyika uri pachena kuti chizvarwa chose chemuZimbabwe chinokwanisa kuve mutungamiri wenyika zvisinei kuti munhu akazvarirwa mudunhu ripi.
Ichokwadi kuti pane maissues anoafekta region yeMatebeleland zvakanyanya neMidlands, maissues akaita semarginalization nezvakawanda-wanda. Tinobvumirana nawo ipapo, asi pamasolutions hapana mutemo unorambidza anyone anobva kuMatebeleland kana kuMidlands kuti ade kana kuti adokwairire kuva mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Hapana mutemo unorambidza zvakadaro kuti vatungamiri vekunoku kana kuti vanhu vekunoku vasimuke vagadzirise nyaya dzinovanetsa. Zviri kwatiri tese sevanhu kuti tisimudzirane. Kana pano mumwe dani uda kutungamirira nyika, tomusimudzira tichimusapota, kwete kuti tirambe tichichema.
Vakafanobata chinzvimbo chemunyori wezvekufambiswa kwemabasa mubato reAnsa, amai Anastasia Chikuni, vanoti vanotarisira kuti bato ravo richabudirira muzvinangwa zvaro, uye vanotarisirawo kuti vachawana vatsigiri kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
vanhu vacho vese maparties ese kubva patakatanga MDC vatiri kungotorera zvinhu zvacho vazvichienda one side patakazoenda nancube tichiti devolution makazviona kuti devolution yacho yakazopedzisira yave contaminated so that's why ndakazopinda kuti tifome party because akatarisa kuti region yedu iri kumarginalize hatisi kuvharira vanhu vari kumasvingo vari kwamutare tinoziva kuti naivo vane maproblems avo eregion anofanana neatinawo atisinga atendwi nemapolitical parties aripo saka naivo kwavanosangana vakasangana vakaita in alliance we move together nealliance dzavo pamusana pemaproblems avari kuona muregion yavo
vamwe vanoti kunyange hazvo iri kodzero yemunhu wega wega munyika kuti aite kana kutevera bato rezvematongerwo enyika raanoda chakanyanyokosha pari zvino inyaya yekuti mapato anopikisa abatane kuitira kuti agokwanisa kubvisa vamugabe nebato rezanupf pachigaro mapato anopikisa ari pakati pekutsvaga nzira dzekuti angashanda sei pamwe chete sarudzo dzemuna 2018 dzisati dzasvika Ndakamirira Studio 7 Mobulawayo ndini taura ishava.